manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosana na zakare manero anasi uri musi wechishanu kukadzi 19, 2021. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri, ndichitepenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere chaCovid-19, ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tikutarisira kuti unenge watariswa waonekwa kuti hauna utachiona weCovid-19. Uyezve pane zvirwere zvakafanana nana sugar, nana BP, zvinenge zvisinga kontrole kana kuti zvinenge zvisina kunyatsogadzikana. Vanhu ivavavo hatitarisiri kuti tichivabaya.
Mishonga yenhomba yeCovid-19 yaendeswa kumatunhu ari munyika yose kuitira kuti vanhu vatange kubayiwa kutanga nemusi wemuvhuro. Vanhu vazhinji vanoti havasi kunyanya kuzwisisa nezvemushonga wenhomba uyu. Sangano reEuropean Union radzivisa nhasi kuti ramutsiridza zvirango zvarakatemera kambani inogadzira zvombo muZimbabwe yeZimbabwe Defence Industries. Inzwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mishonga yenhomba inodzivirira chirwere cheCovid-19 yakabva kuChina yaendeswa kumatunhu ari munyika yose kuitira kuti vanhu vatange kubayiwa matunhu avo kutanga nemusi wemuvhuro. Panguva iyo vanhu vakawanda vari kuti vanoda kutanga vanzwisisa nezvemushonga uyu vasati vabayiwa nhomba. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakupiwa kwemajekiseni enhomba anosvika zviuru gumi nechimwe chete nemazana masere kana kuti 11,800 kunyange vanga vakatarisira nhasi kutambira zviuru gumi nezviviri mudunhu reMashonaland and West, mukuru mubazi rezveutano mudunhu vaGift Masocha vati vachatanga kubaya nhomba nemuvhuro. Dr. Masocha vati muchikamu chekutanga vachabaya vana mukoti, mapurisa, masoja, vashandi vemajeri pamwe nevatori venhau.
Vanhu vari kuwana mushonga parizvi tati frontline workers. Kana tichitaura daro tikutaura vanhu vebazi rezveutano, tikutaura vanhu vebazi rezveutano vari musecurity. Kuti vari kushanda vari mumapurisa, vari muarmy, vari muair force. Tine vanhuwo futi vari vanoshanda kuimmigration nezimra vakamirira zveutano. Uyezve tino mareporta avo vemapepanhau vari mugrupu rakare iroro rimwe chete remafrontline workers.
Vamasocha vati kuti munhu abayiwe nhomba anofanirwa kutanga aongororwa kuti haana chirwere checovid-19 here kana kuti kwete, uye vose vanorwara nezvimwe zvirwere zvakaita sechirwere cheshuga nehigh blood pressure nezvimwe zvirwere havabayiwe nhomba. Dr. Masocha vati sezvinokurudzirwa nebazi rezveutano pasi rose reWorld Health Organization, vanhu vari pasi pemakore gumi nemasere pamwe nevane makore anodarika makore makumi matanhatu havabayiwe nhomba iyi. Dr. Masocha vati vanhu vanofanirwa kuramba vachitevedzera mitemo yekuzvidzivirira kunyange vakabayiwa nhomba iyi. Mukuru weCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vati hurumende haifanirwe kuita rusarura panyaya yekurwisa chirwere cheCovid-19. Vati hurumende inofanirwa kutevedzera zvinotaura WHO kuti tese tiri panjodzi kana mumwe munhu ari panjodzi.
Kubayiwa kwevanhu nhomba yeCovid-19 haina kutangira muno muZimbabwe kwete. Tinotori nedzimwe nyika dzatove nenguva dzibaya vanhu vacho. Asi chinhu chikuru chinofanirwa kutedzerwa nenyika yeZimbabwe kushandisa maguidelines anobva kuWHO, kwete zvekuzosarura tichazenge tichibaya vanhu vane makore akati kana kuti vamwe vanhu vane zvimwe zvirwere zvakati havasi.
Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vaimbova gurukota rezveutano murumende yembatanidzwa Dr. Henry Madzorera vati sezvo nhomba iyi iri kumboedzwa kuti inotishandira here muno munyika zvakakosha kuti kutange vanhu vane utano hwakasimba.
Nhomba yedu yeCovid-19 ichiri pachinhano chokutestiwa. Testiwa kutona kuti inoshanda here, inodzivirira vanhu here kubva kuCovid-19. Uyezve kuti izvo haikonzeresi here zvakashata. Kana yabayiwa kumunhu, hairwarisi munhu here, haiurayi munhu. Kana chiri pachinhano ichochi, chatingati maclinical trials kana kuti mafield studies enhomba ichangouya yasati ta neunyanzvi nayo kuti yakamira sei. Zvakangokosha kuti tipe nhomba iyi kuvanhu vari healthy vatinoziva kuti havana zvimwe zvirwere zvavanazvo zvinodzikisa immune system yavo.
Hatina kunzwa kugurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga sezvo nhare mbozha yavo yanga ichinetsa kubata, asi mutevedzeri wavo Dr. John Mangwiro vanopesana nemashoko aDr. Masocha vachiti vanorwara nezvimwe zvirwere zvakaita segomarara, shuga kana hypertension vanogona kubayiwa nhomba. Zvinonzi munhu anofanirwa kubayiwa nhomba iyi kaviri, kamwe kacho masvondo maviri kana matatu mushure mekubayiwa kekutanga. Nezvo hurumende yakazivisa kuti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCovid-19, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pachiuru nemazana mana nemakumi maviri kana kuti 1420. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru makumi matatu nezvishanu nemazana mashanu nemakumi mana nevatatu kana kuti 35543. Vanhu vachiri kurwara nechirwere ichi munyika yose vava zviuru zviviri nemazana matatu nevaviri kana kuti 2302. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Vagari vemuHarare vakawanda vanoti kunyanga hazvo vari kufara kuti kwave nenhomba yekudzivirira chirwere cheCovid-19. Vazhinji vavo vanoti havasi kunyatsonzwisisa nezvemushonga uyu. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari wemuguta vaAlbert Mwaengepi vanoti kunyange hazvo gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga vakabayiwa nhomba yeSinopharm veruzhinji vachizviona, kutambirika kwenhomba iyi kuchanetsa muvanhu vakawanda munyika.
Vice President vaita zvakanaka kupiwa vaccine vanhu vese vachiona, asi tinoziva sei kuti nderekuChina ravapiwa, varigona kupiwa rekuUK, reOxford riariya kana rePfizer. Kuti vanhu vave nechokwadi kuti chokwadi vari kutora mavhaccine ari kubva kuChina, ngavangotora chero box vorivhura vanhu vese vachiona, voripa kana kuna politician upi zvake anoda, uye nevamwe vanhu vese vanenge vari pedyo. Mukudaro zvinoita kuti vanhu vaive nechivimbo chokuti vari kupiwa vaccine rekuChina zvechokwadi.
Mutori wenhau Henry Munzanza anotiwo haasi kuzobayiwa nhomba iyi nezvikonzero chokuti mushonga uyu wakangoerekana wamhara nendege pasina kana chenjedzo yokudzidzisa kana kuzivisa veruzhinji kuti mushonga uyu unoshanda sei.
Handingabondi zvangu zvokubayiwa jekiseni rechinhu chandisingazivi kuti chakamborapa kupi, chakaonekwa kupi chinoshanda. Anongova majekiseni atangoona achingosvika muno muZimbabwe, chero kuChina kwacho ndandinambonzwa kuti akamboshanda ikoko, saka ine hangu handidi.
Asi nhengo yesangano reThe AIDS and Arts Foundation vaEmmanuel Gasa vanoti vari kufara chaizvo nenyaya yenhomba yeCovid-19 yave munyika, asi vanoti zvainge zvakanaka zvikuru dai nhomba iyi yakatanga yaongororwa nenyanzvi dzeutano dzemunyika isati yabayiwa veruzhinji.
Isu seboka reThe AIDS and Arts Foundation tinofara zvikuru tichigamuchira mishonga yedu yemavhaccine yeCovid-19 senyika. Asi South Zimbabwe isu taikumbirisisawo kuti titange tanzwa kunyanzvi dzinokwanisa kunge dziridzo dzinokwanisa kuona kuti mishonga iyi yakanaka here, yakanakira vanhu vedu here. Hatina zvichemo zvekuti tinozogona kuti vanhu vanoita maside effects pamberi apo.
Mumwe mugari wekuAdbeni amai naChisai Murenje vanoti vakakurudzirwa nehama neshamwari dziri mhiri kwemakungwa avo vakatobayiwa nhomba dzokudzivirira kutapurirana kweCovid-19, asi vanoti kutambirika kwenhomba yeSinopharm munyika kuchanetsa kana hurumende isina kupa veruzhinji mashoko akakwana ezvemashandiro emushonga uyu. Asi mumwe mukuru mubazi rezveutano Dr. Robert Mujira kurima vanoti pane hurongwa hwekushambadzira zvakadzama chirongwa chenhomba yeSinopharm kumativi mana enyika. Zimbabwe yakagamuchira nemuvhuro wapfuura nhomba dzinosvika mazana maviri ezviuru dzayakapiwa neChina pachena kuitira kuti ibaye vanhu kuitira kuti vazvidzivirire kuchirwere cheCOVID-19. Zimbabwe iri kutarisira kuwana mwedzi unouya imwe nhomba inosvika mazana matanhatu ezviuru iyo yakatenga kukambani yekuChina yeSinopharm. Hurumende inoti inotarisira kubaya vanhu zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekurwisa kupararira kweCOVID-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Sangano reEuropean Union razivisa nhasi kuti ramutsiridza zvirango zvarakatemera kukambani inogadzira zvombo muZimbabwe yeZimbabwe Defense Industries kuburikidza nekurambidza kutengeswa kana kutengwa kwezvombo kukambani iyi pamwe nekumbobata pfuma yekambani iyi. Mugwaro raraburitsa sangano iri rinoti riri kushushikana nekusavepo kweshanduko dzinooneka, kusungwa kwevatori venhau pamwe nevemapata anopikisa. Rinotiwo zvirango izvi harisi kuzobata vana veZimbabwe kana kukanganisa upfumi hwenyika kana kutengeserana kweZimbabwe nedzimwe nyika, uye rakagadzirira kutsigira nyaya dzeupfumi nezvematongerwo enyika kana chete hurumende yeZimbabwe yakaratidza kuzvipira kwayo. European Union inotiwo kumbosendekwa parutivi kwezvirango zvekufamba zvakanga zvakatemerwa vanhu vatatu kucharamba kuripo kunyange isina kutaura kuti vatatu ava ndivanaani. Zvirango izvi zvinotariswa gore roga roga mumwedzi wakukadzi. Tatadza kubata munyori mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika ambasada James Manzou kanawo gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa pamwe nemunyori mubazi ravo vaNick Mangwana kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Asi vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU-PF kuBritain Dr. Simba Mavhaza vanoti danho reEuropean Union iri harina zvarinoreva nekuti chariri kuti kodzero dzevanhu dziri kutyorwa kutevedzerwa kuri kuitwa bumbiro remitemo nehurumende pakusungwa kunenge kuchiitwa vanenge vatyora mutemo uyu.
Kana tikatarisa mashandiro eEuropean Union hakuna chinoshamisa pane zvavataura, nekuti chavari kutiwo kodzero dzevanhu dziri kutyorwa mutemo weZimbabwe uri kutevedzerwa zviri pamutemo. Kana makateerera matauro avaita vapa mhenzaniso yevanyori venhau vakasungwa nemamwe vanhu vemapato akasiyana siyana akasungwa, asi kutaura chokwadi havasara kuti vanhu avakasungwa vapara mhosva. Zimbabwe haina mutemo wekuti munhu anenge ari mutori wenhau hafaniri kusungwa. Ine mutemo wekuti munhu wese akatyora mutemo anosungwa. EU haisi kutibatsira mukuongorora chokwadi.
Tanzwa vachiti zvirango izvi hazvina zvazvinokanganisa kuvana veZimbabwe, munoti
chokwadi chekuti chirango chese chino zvarine pachinokanganisa vana veZimbabwe, mhuri yeZimbabwe yese. Kana vachinge vanyeba kuti vari kungobata chete Zimbabwe Defense Industries, kana matarisa kuti paZimbabwe Defense Industries inoemploya vanhu vangani, imhuri idzodzi musoro wega wega uri pabasa apa imhuri dzinenge dzakuafektwa nekuti basa ravo harichanyatsoshanda, havachatengesa zvavanogadzira kuDefense Industries zvakaita sezvombo nei, havachakwanisa kutenga zvombo. Kuti nyika idzi inyika yakasimba inofanira kuti iine mauto ane zvombo zvakasimba. Ndozvinati ikonomi yenyu isimbewo inoratidza nestrength inenge ine mauto enyu. Saka kana vachinge vati havachatengesera Zimbabwe zvombo, hakuna mutori wenhau vakasungwa nemasoja, vakasungwa nemapurisa. Saka zvinoisi kuti vari kunanga mwongo wenyika, vari kunanga pane power base yenyika. Zano ravo harisine kwekugadzira matongerwo evanhu akanaka pamutemo, asi zano ravo ndiri kupisa hurumende nechisimba kana muchiwandewande chekunyemedzera kunge vane hanya nekodzero yevana veZimbabwe.
Tiri kuonawo iyo European Union Dr. Mavhaza iri kuti yakazvipira yakatogadzirira kuita hurukuro neZimbabwe, munoona here hurumende ichitevera zviri kudiwa neEuropean Union?
Zvokuita European Union zvakafanana nekuti munhu anenge akakutsika pahuru wokuvhara munhu, obva tatara newe tida kutishaurirani unofumaini. In other words, wana kubani kibuza urumende ya Zimbabwe. Kuti ita ulidilani, iujuwe zikuita, iujuwe matongero, anuda kutu wana Zimbabwe. Wana Zimbabwe wano saruza matongero, anuda kuitwa.
Avanga wari vanongora zvematongero enyika vari nhengo yezano PF kuBritain, Dr. Simba Mavaza, vachitaura parunare vari kuBritain kwakare neStudio 7. Dare repamusoro nhasi rapa nhengo yesangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union, Alan Moyo, mukana wekubhadhara chibatiso kuti awane kutongwa achibva kumba kwake mushure mekugara mujeri kwemwedzi miviri. Thomas Ripasi anotipa nyaya iyi.
Mudzidzi wepaUniversity of Zimbabwe uye ari nhengo yezinasu, Alan Moyo, apiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso nedare mushure mekugara mujeri kwemwedzi miviri. Moyo, uyo ari kupomerwa mhosva yekuratidzira zvisiri pamutemo gore rapera pamusika wemabhazi pakopa kabhana muHarare nechinangwa chekuda kupandukira hurumende yavaEmerson Mnangagwa, akanyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso mushure mekunge dare raMajor Street raona kuti haana pekugara pakati tsvikiti. Asi mutongi wedare repamusoro vaWebster Chinamhora vatura mutongo uyu vachiti hapana hombo wakasvitswa kudare unoratidza kuti kero yakanyoreswa naMoyo haisiyo. VaChinamhora vati mudzidzi uyu abhadhare zviuru gumi zvemadhora ari maRTGS semari yechibatiso uye agare pakero yaakanyoresa kumapurisa kudzamara mhosva yaari kupomerwa yapera kutongwa mumatare. Mune imwe onyaya yanga iri mumatare, nhengo yekomiti yepamusoro muboka revechidiki muMDC Alliance vamakomborero haruzivishe avo vakasungwa nechitatu vamiswa pamberi pedare nhasi asi vacharamba vari mumaoko emapurisa kusvika mangwana pavanzi nemutongi wedare vaishe Unesu Matohwa vadzoke kudare. Rimwe remagweta avo vapaida Moyo Saurombe vatenda kuti ndivo vakumbira dare kuti vaharuzivishe vasaendeswe kujeri sezvo nyaya yavo yatadza kunzwikwa nekuti matare anga achifiritwa.
Makumborera ari kunziye akaenda pa Impala kahaya akavharira vanhu pa kahaya ipapo mukati achivadzivisa kufamba. Saka mapurisa vari kuti that was kidnapping, ndo mhosva yaiiswa pamberi pedare. Saka mukati medare mukati mezuvara nhasi taraisa isusu macomplaints nekusungwa kwakaitwa haruzivishe sekunzwa kwemungadai makaita kuti makomborera akaredzerwa pfuti akarohwa akablindfoldwa nevanhu vaasingazivi kuti ndaanani. Mushure mazvo vakazonomudhamba kumapurisa. Saka mushure meizvozvo zvekunge zvaitika taraisa macomplaints atina kukwanisa kupedza. Saka dare rati tiudzoke kudare muzuva ramangwana asi isu tatisa pamberi pedare kuti kana tiri kudzoka mangwana zvidibviri kuti vamakomborero aiswe iye kujeri kuremand prison asi ngaadzoswe maoko emapurisa nekuti hatisati taita process inonzi remand. Remand process ndo process inoisa munhu kuti aiswe mukati memaoko eprison services.
Zvichakadai mapurisa anonzi asungawo musikana ari kurambana nemumiriri wenoton muparamende Vatemba Mliswa muzvare Susan Mutami. Mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati vati havasati vave neruzivo nekusungwa kwamuzvare Mutami asi vane ruzivo nezviri kuitika panyaya iyi. Vaudza Studio 7 kuti muzvare Mutami vasungirwa panhandare yendege Robert Gabriel Mugabe International Airport vachida kuenda kuDubai. Vanhu ava avo vari muchipurisa vati muzvare Mutami vari kubvunzurudzwa nemashoko avakaburitsa padande mutande ravo reTwitter pavakataura kuti vamuliswa. Vanoziva kuti zvii chaizvo zvakatora nzvimbo pakaputika bhambu kuWhite Street Stadium kuBulawayo pamusangano wakaitwa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevatsigiri vavo pamberi pesarudzo dzemuna 2018 izvo zvakaita kuti pakuvare vanhu vakawanda vanosanganisira sachigaro wezano PF amai Opa Muchinguri Kashiri mudzimai wemutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga uyo wavari kunetsana naye pari zvino muzvare Mary Mbaiwa nevamwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mashoko anotevera anoburitsa pamire hurumende yeAmerica.
Nemusi wemuvhuro chitatu muna kukadzi vanhu vemuAmerica vanorangarira vatungamiriri vavo vekare kubudikidza nekucherechedza zuva rePresident's Day. Kucherechedza uko kunoremekedza vatungamiriri vose veAmerica kwaive nechinangwa chekuremekedza mutungamiri weAmerica wekutanga vaGeorge Washington. Semunhu aitungamira panguva yehondo yemuAmerica uye vari mutungamiri wenyika, vaWashington vakatanga vari munhu aifarirwa zvikuru uye nanhasi vanoonekwa sababa veAmerica. Izvi zvakaitika nekuti vaive mukuru wemauto akaremekedzwa nekukunda kwaakaita vainge vakadzvanyirira America. VaWashington vakakwanisa kuumba hwaro hwevatungamiri veAmerica vaizotevera mushure mavo. VaWashington vaitenda mukukosha kwokuenzana pakati pekuita utungamiri hune simba zvakakwana kuitira kuti hugone kutungamiri zvine hungwaru hurumende yenyika, asi husina simba rinotevedzera masimba eumambo. Vachinetsekana kuti kana vakafira muhofisi, veruzhinji vaizofunga kuti hofisi yemutungamiri inofanirwa kuve yenguva yeupenyu hwemutungamiri. VaWashington vakasiya chigaro mushure nematemu maviri. Kunze kwemutungamiri mumwe chete vaFranklin Delano Roosevelt, avo vakaita matemu mana, vatungamiri vese vakatevera vakaita zvakaitwa navaWashington zvekutonga kwematemu asingadariki maviri. Muna 1951 paramende yakadzika mutemo unosungira mutungamiri weAmerica kushanda kwematemu asingadariki maviri. Maitiro avaWashington akakonzeresa kuti pave nehwaro unotevedzwa hwemutungamiri wenyika. Vakaisa zviga muzvinhu zvese kusanganisira masimba ezvematongerwo enyika, mashandiro emauto uye gwara reupfumi. Hazvishamise kuti mukutanga kwa1800, gore rimwe chete mushure mekufa kwavo, zuva rekuzvarwa kwavaWashington kukadzi 22 rakacherechedzwa munyika itsva yavakabatsira kuumba. Kucherechedza kwezuva rekuzvarwa kwavaWashington kwakatanga kuitwa zviri pamutemo muna 1885. Nekupinda kwenguva, vana vemuAmerica vakatanga kucherechedza mumwe mutungamiri mukuru vaAbraham Lincoln vakazvarwa musi wa12 kukadzi, zuva riri pedyo neravaWashington. Pakupedzisira, muvhuro wechitatu muna kukadzi wakava zuva rekucherechedza vatungamiri veAmerica vose. Kucherechedzwa kwezuva remutungamiri kunoremekedza vatungamiri vaive neushingi uye kusadzokera shure mubasa rakaomarara zvikuru rekutungamira America munguva dzakanaka nedzakaipa. Tese tinoona uye tinoyemura zvikuru kupenya uko kunotenderera pamisungo yekunze yehofisi yepamusoro vaGeorge Washington vakambonyora mutsamba kushamwari yavo. Kwandiri hapana chiripo kunze kwekubwinya uko kunogona kuratidzwa kubva mukubatana nesimba rekusimudzira hunhu hwevanhu. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica. Maaverengerwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Vakaremara vari kukurudzira hurumende kuti itore matanho ekuti vave vamwe vevanhu vekutanga kubayiwa nhomba yekudzivirira chirwere checovid-19. Safari Njema anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera, avo vasingaone vanoti vakaremara vanofanira kuvevewo mberi pachirongwa chekubayiwa nhomba yecovid-19.
Changa chaizvo vatini chakanaka kuti vakaremara vange variwo mapoka ekutanga-tanga kubayiwa nhomba iyi. Zvikuru sei takatarisa kuti vakaremara vakawanda havasi kuwana zvikwanisiro zvekuti vange vachizvidzivirira kubva kune denda recovid-19.
Izvi zvinotsigirwa navaThomas Muchadenyika, avo vanoshandisa madondoro pakufamba.
Mukatarisa vanoshandisa makushe kazhinji kacho vanobata mavhiri anotsika pese pese, vanotore vanhu vatogara vari pamuteyo chaiyo chaiyo wenhingi waiyoyi COVID-19. Plus dzimwe nguva unowana munhu andokutega ndikupushe uche yako ndibva kubatsira kupusha, wopushwa panosiya munhu iye anenge akabata paanenge akabata bandiri zvibatsi mahandles aya maoko ake pamwe ane COVID ari kusiya COVID ipapo.
Mukuru wesangano revakaremara Signs of Hope Muzare Samantha Sivanda vanoti hurumende inofanira kunzwisisa matambudziko anosangana nevakaremara.
Hakoni kugara eka, vamwe vanotoda masupport persons kuti vange vachivariritira, vachigara navo, vachipusha kupama wheelchair, vachidi maassistant avo. Saka ari more prone kuti awane this virus. Again, vamwe vanotoshanda nekutobata masurfaces like vasingaoni, anoto navigator environment yake nekubata bata.
Muzvare Sivanda vanoti chimwe chiri kunetsa ndechekuti vakaremara vakaita sevasingagone kunzwa kana kutaura vanosarira shure pakuwana ruzivo rwakakwana pamusoro peCOVID-19 kana iwo urongwa hwekubaiwa nhomba.
Before munhu asati atora vaccine, before asati atombo prioritize kuiswa kumberi kwekiu kuti ari kuzofanira kutowana vaccine, ari kutofanira kuziviswa first. Ende vakaremara vasi kuziviswa. Vane zivo about COVID-19, about the vaccines, vanhu vaya vane macellphone anoenda paInternet kuti munhu anokwanisa kupinda paWhatsApp kana paTwitter kana pachi.
Mukuru wesangano reDeaf Zimbabwe Trust, Amai Barbara Nyangairi vanoti zvakakosha kuti Zimbabwe nedzimwe nyika dzichiri kusimukira dzizvimiririre pakutsvaga nzira dzekurwisa chirwere cheCOVID-19 kwete kumirira nyika dzakabudirira.
SeAfrica tine AU, tine SADC, hatina mascientist here munyika medu? Watarisa kuti makwikwa acho kana 200,000 doses dzichiuya, chitarisai kuti ndianani vachatanga kudzibaiwa. Chokwadi kuti patinozosvika kune vanhu vakaremara kure stereki.
Gurukota rinoona nezvekugara zvakanaka kwevanhu muzvinafundo Paul Mavima vanoti vari kushanda zvakasimba kuitira kuti vakaremara vave neupenyu hwakanaka. Vamavima vavembisa kuti vachaendesa kumusoro zvikumbiro zvevakaremara zvekuti vave vamwe vekutanga kubaiwa nhomba yeCOVID-19.
Andoni paide dambudziko kuti pawane consideration iyoyo. Izvi zvinhu zvinogona kuti zvigadziriswe nehurumende kuti vanhu vane madisabilities, vane marisk akakura, vapiwe preference. Chinhu chatinogona kuti chitaurwe even kucabinet, even kutask force yeCOVID-19, andioni zvichiita dambudziko.
Zimbabwe yakatara vashandi vemuzvipatara, vashandi vemumapazi ehurumende anoita mabasa anosangana neveruzhinji kuti vave vanhu vekutanga kubaiwa nhomba yeSinopharm pasi pechirongwa chakatanga munyika musi wechina. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Chirongwa cheLive Talk na 8 p.m. chiri kutarisa zviri kuitika munyika munguva ino yeCOVID-19. Muimbi wechidiki wemusambo weZim Dancehall Soldier Love uye akashaya mazuva maviri apfuura nechirwere cheshuga ari kuyugwa mangwana muguta reHarare. Nezuro munyori wezvemabasa muzano PF Valbert Mpofu vakazivisa kuti Soldier Love akapiwa ruremekedzo rwegamba uyezve achavigwa nerutsigiro rwehurumende. Vanhu vakawanda vanoti Zimbabwe yarasikirwa negamba guru munyaya dzemimhanzi. Aizivikanwa nenziyo dzaakaimba dzinosanganisira pamamonya ipapo yakabuda mugore ra 2018 uye imwe inonzi kana ndafa yakabuda mugore ra 2019 nedzimwewo. Mumanzi wa Soldier Love uchiuya kwamuri uchibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemi ndiri mu Washington DC ndichiti murari zvakanaka vateereri.
Kuyele sikolo singakhangelisisa ukuthi singazivikela njani thina njengababalisi abantwana.
Ugatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary luthi akusiqiniso ukuthi izikolo zizavulwa mhla ka-23 ngenyanga ezayo njengalokho okwethulwa enkundleni zokuxhumana ebulenjini be-internet. Uhlelo Woza Friday kuliviki silethulela ijaha elisakhulayo uNqobile Jojo odume ngegama lokuthi uDr. Love NJ. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kubhubhe abantu abalitshumi lasiyagalombili 18 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abangamatshumi ayisiyagalombili lanhlanu ye-85 benomkhuhlane lo. Lokhu kukhuphule inani lasabe tholakale belegcikwane le-COVID-19 laya kunkulungwane ezedlula amatshumi amathathu 34.9,000. Abasebebulewe yibo baphezu kwenkulungwane eyodwa 1.3,000. Ezwekazi le-Afrika, umkhuhlane lo usuhlasele abantu abayizigidi phose ezine 3.7 million njalo wabulala abazinkulungwane phose ezilikhulu 96.8 emhlabeni jikelele. Usuhlasele izigidi eziphezu kwekhulu 107 million njalo wabulala abaphezu kwezigidi ezimbili 2.3 million ngokutsho we-John Hopkins University. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi indlela yokwaba umuthi wokwenqabela i-COVID-19 owama-vaccines isicandiwe njalo abazahlatshwa kuqala ngabasebenza kwezempilakahle kulandele asebeluphele lalabo abavele beleminye imikhuhlane okwazakala ngokuthi ngama-underlying conditions ngesiNgisi. Ekhuluma namhla emhlanganweni wakuqala lonyaka omanyano wamabandla ezombusazwe owe-Political Actors Dialogue, i-POLAD, uMongameli Mnangagwa uthe uzakwazisa ngeviki ezayo ukuthi i-lockdown ekhona elizweni eyokwenqabela okumemetheka kwe-COVID-19 iyaqhubeka kumbe hatshi. Uphinde watshayela ihlombe umanyano we-POLAD wathi wemukele izikhalazo zawo zokuthi kube lenguquko kunhlelo zokhetho njalo kulungiswe okuhluphayo kusisekelo sombuso. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Mbuso Fuzwayo esiqale ngokumbuza ngohlelo lukahulumende olwe-COVID-19.
Into yokuthi ifiso kule framework mbona ngazathi into nje efa ngokukhulunywa kayicace akula time frame ukuthi kubuya nini uthi anytime then uthi khona bazahlaba abantu bonke kodwa baqala ngaba ama underlining but ungathi uyananzelela akuthiwo ukuthi province i-distribution mechanism yangkhona iyabinjani. Uyakhuluma nje njengoba ehlale ekhuluma. Okuluhlupho yokuthi ngabe kathesi uthi ekhuluma wacacisa inkulumo yakhe ukuthi hayi our health professionals sesibadevelopile sebekwazi ukuthi khonkona badila layo njani ngoba yintoda singalayo. Well, that's one. Secondly, i-distribution yangkhona handling ukuthi yafikela ngapi lento ezifanayo i distribution criteria konke kakukho ngumuntu nje ophonga ukuthi kuzabuye email okuzeni umuthi sethe framework kodwa konke akukho akula detail ecacayo ukuthi kuyayenzwa kanjani ukuthi ngabe ka test kukhulunywe kwacacisa ukuthi hayi kuzahamba kanje 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 bese kusukuzifisa sibe kwazi ukuthi hayi njengoba kutwa kuyaqala the elderly ma frontline workers laba nama underlying conditions kubhaliswa ngapi into ezifana nazo nezo kucacise ngoba ka thesis ezithiza akulanto ecacayo
sesikhangela udaba lolu lwe Pollard umongameli Mnangagwa uyalubuka lolu hlelo ubona ingani lumqoka yini ukulungisa okuhluphayo elizweni
ngalokho akuthoyo ukuthi iPollard mbona ngazathi kuliqiniso ukuthi iPollard into enhle kuye ngoba into yakhe iyenza intando yakhe so uyayivuka ngoba iyamsebenzela kodwa thina njengabahlali bakuleli lizwe iPollard layo kasika yiboni ukuthi kunceda ngani iloko sihlala sizwa nje kuthiwa inhle 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 kodwa thina ubuhle babo asibuboni so mbona ngazathi ungabona into ivukwa ngumuntu ohlukumeza abantu esithi kulento enhle okuthi into yangikhona iyabisebenzela yena hayi abantu
lowo ngumnumzana Mbuso ofuzwayo ingcwethi ecobongula ezombusazwe sixoxelaye ekobulawayo Umeli weNorton edalele eParliamente eleNational Assembly, umnumzana Themba Mliswa, uvunyelwe ukuhlawula isibambiso sebail senkulungwane ezingamachumi amabili zamadola eZimbabwe, i-20,000 RTGS, ukuze athoniswe evela emzini wakhe. Umnumzana Mliswa ubotshelwe izolo esetheswa umlando wokwephula iziqondiso zokumelana le-COVID-19 eze-lockdown, ezenqabela abantu ukubuthana bebanengi umliso awubotshwe emhlanganweni wakhe lentathela izindaba emzini wakhe eBoredale eHarare kolunye udaba olusemthethwandaba owake waba isiphathamandla seZANU-PF umnumzana Jim Kunaka laye unikwe ithuba lokuhlawulela isibambiso sebail ngemva kokuvalelwa okwenyanga phose ezimbili ebotshelwe icala lokutshotshozela udlakela Ugatsha lwezemfundo yeprimary lesecondary luthi akusiqiniso ukuthi izikolo zizavulwa mhlaka 23 wenyanga ezayo njengalokho okwethulwa enkundleni zokuxhumana ebulenjini be-internet. Isiphathamandla salolu gatsha isibona ngokukhulumisana loZulu umnumzana Patrick Zumbo utshele intatheli izindaba izolo ukuthi uhulumende uzakwethula amalanga aqondileyo kwinsuku ezilutshwana ezilandelayo. Uhulumende wanquma ukuba izikolo zingavulwa ngenyanga kaZibandlela ngoba igcikwane le-coronavirus lase limemetheke kakhulu njalo kwakukhangelelwe ukuthi kuzakona izulu lesiphepho. Kodwa inhlanganiso ezilwela ilungelo lama-teachers zithi uhulumende kazisi ababalisi ngenhlelo afuna ukuzenza ukuze kuvulwe izikolo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele isiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uNkosazana Melissa Chingwana Ngwana, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Okwakathesi njengenhlanganiso asikezwa lutho mayelana lokuvula kwezikolo sisalinde ukuthi uhulumende akhulumisane lathi sibonisane ukuthi izikolo zivulwe nini lokuthi zivulwe njani.
Lina njengenhlanganiso zababalisi libona ngani izikolo ziyavulwa nini njalo zivulwe njani?
Okokuqala njengenhlanganiso sikhangelele ukuthi lokho okwenzakalayo ngomnyaka odlulileyo lapho kwavula khona izikolo kungaphindi kwenzakale ngomnyaka ka-2021. Okokuqala sikhangelele ukuthi uhulumende aqale ngokukhangela iholo lababalisi. Njengababalisi siyakhala imali esiyiholayo ayisenelisi nxa sikhangele ikakhulu ukuthi intengo sezikhwelile izidingo zethu azenelisi azikwani imali nesiyiholayo sifuna ukuthi uhulumeni aqale ngokuzwa izikhalazo zethu mayelana ngemali esiyiholayo asingeke senelise ukubuyela emsebenzini ngemali esiyiholayo incane kakhulu sikhangelele ukuthi uhulumeni aqale ngokubisela imali yababalisi lapho okumelibe khona ku 540 US dollars sesisuke khonapho okulandelayo kumele sikhangele ukuthi ngomnyaka odlulileyo kwaphunga ukuvula isikolo kungakhanyisiswanga ukuthi kudingakalani ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 ungamemetheki abantwana kumelanga bephunga ukubuyela esikolo singakhanyelisisanga ukuthi singazivikela njani thina njengababalisi labantwana ukuthi singatholi umkhuhlane we-COVID-19 sifuna kube yinto okukhulumente azayifaka ibe yinto eqakathekileyo imiholo lababalisi lokuthi ababalisi labantwana bengatholi igciwane le-COVID-19 sikhangelele ukuthi lapho esavela ezikolweni nxa ngingumbalisi ngifundisa angifuni ukufundisa ngisesaba ngifuna ukufundisa ngikwazi ukuthi ngivikelekile njalo angisoze ngithole umkhuhlane we-COVID-19 kumbe nxa ukuthi ngizawuthola kulendlela zokuthi ngincedakale lami njengombalisi labantwana labo bengatholi umkhuhlane we-COVID-19 yikho sikukhangelele njengenhlanganiso ukuthi singakajahi ukuvula izikolo lokhu akukhangelisiswe nguhulumende iholo lokuthi sivikelwe njani thina njengababalisi labantwana kumkhuhlane we-COVID-19
unkosazana Melissa Chingwana Ngwana isiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ubexoxa icingweni le-Studio 7 ekobulawayo Live Talk namhlanje sikhangela umumo wokumelana lobhubhane lwe-COVID-19 eZimbabwe lakwamanye amazwe omhlaba. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abalandeli bebandla lama Republicans bathi sebefuna ukubumba elinye ibandla ngoba elikokelwa ngumongameli umnumzana Donald Trump kukhanya engani likhuthaza umbuso wokuncindezela uzulu. Abanye bazama lokhu babe kuhulumende kaTrump okwamuyi uGeorge H.W. Bush, uGeorge W. Bush lomuyi uRonald Reagan. Uhulumende wakwele Uganda usebisele ubulembu bokuxhumana loba nje iFacebook ilokhu ingasebenzi. Uhulumende kamnumzana Yoweri Museveni wavimba ubulembu bokuxhumana esithi busetshenziswa kuthapha ngamabandla aphikisayo ngesikhathi sokhetho olusanda kwenziwa kulelo lizwe. Selivalwe ngci idale lepharlamente kweleGhana okuqhamuke umkhuhlane we-COVID-19. Amalunga edale lepharlamente lezisebenzi abedlula amakhulu amane 426 batholakale bele-COVID-19.
Ngesikhathi amazwe omhlaba elungiselela ukunanza usuku oluqakathekisa imisebenzi yemisakazo olwe World Radio Day ngomgqibelo, abenhlanganiso yeZimbabwe Association of Community Radio Stations bathi basalindele ngamehlo abomvu ukugqitshwa komsebenzi wokunikeza kwamalayisensi kumisakazo yezabelo eyisikhombisa eseleyo njengokutsho kwabe-Broadcasting Authority of Zimbabwe. Intatheli izindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Abezakrasi bavize lokhu ngemva komhlangano wenhlanganiso zemisakazo yezigaba ngasemhlubulweni wamazwe asempumalanga lasezansi yezwekazi le-Afrika owe-East and Southern Africa Regional Indaba. Obona ngokuqhutshwa komsebenzi kuzakras umnumzana Jerry Zingwevu ulandisa kabanzi ngenkuthazo yabo.
Isisekelo sombuso esintsha yebo siyakuqoqa kahle siyakuhlela kahle ukuthi kumele kube le nhlangano thize izintathu zokusakaza. As a radio, public broadcasting, commercial broadcasting in the community. Siyakhuthaza njalo uhulumende singathi kumbe ibhasi i-Broadcasting Authority of Zimbabwe ukuthi ngabe iyayenelisa ukuthi inikeke ezinye lezi eziseleyo esizikhombisa njengoba yayihlele ukuthi izanika ezilitshumi. Inike ngendlela ehlelekiyo, ngendlela engelabudlwangudlwangu, ngendlela eqondileyo, ngendlela engiyela nketabetshaba, kunganikwa ama-community radio angasi ma-community radio.
Okusekelwe yisiphathamandla senhlanganiso ye-Community Youth Development Trust CYDT eGwanda unkosazana Bongiwe Dube.
So ukuthi ama issues abe fully addressed
kuyadingakala ama community radio stations azasakaza kakhulu ngalezi nkinga eziphathelane labantu, eziphathelane lama young women, eziphathelane le youth kuma communities, so that ethole ukuba fully addressed njalo lama relevant authorities abe lolwazi of what is really the state of affairs kuma communities.
Unkosazana Sipho Ncube waseNtebe laye ufakaza ngokuqhatheka kwemisakazo yezigaba.
Ukuthola kwethu i-coverage ngibona kuzasiphathisa kakhulukazi endleleni yokuthi lathi sesizaba lethuba lokunikezwa i-airtime, sibone lathi ukuthi ama-projects ethu lawo aseyazakala njalo lesigaba sethu siyathuthuka.
Konke lokhu kuphume ngemva komhlangano obulawulwa ngele Zimbabwe oqhutshwe enkundleni yokuxhumana eyebulenjini eye-Zoom, uqoqwe ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba eye-United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, wokwandulela ukunanzwa kosuku lokuqakathekiswa kwemisebenzi yemisakazo yamawayilesi emhlabeni jikelele olwe World Radio Day. Lonyaka lolu suku lunanzwa ngaphansi kwendikimba ethi New World New Radio, njalo uhulumende ethembisa ukufeza izithembiso zakhe zokuthukulula amagagasi ukuze yande imisakazo elizweni okugoqela ezabelo yama community radio stations. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Izakhamizi zemhlubulweni weMandebeleni ziveza ukukhathazeka ngodubo lokuhamba kwamagesi okuhle kukhokhelele ekuhleni kwamandla obulembu be-internet. Kulandela umlilo oqhamuke eWange Power Station. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngugcweleyo.
IZimbabwe isilesikhathi ibhekane lodubo lokuthola isilinganiso esiphansi samandla kagesi asetshenziswa nguZulu, osekubangele inhlupho emisebenzini yenhlangothi ezithiyeneyo zempilo okugoqela lokuthola amagagasi okuya ebulenjini be-internet. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Ngqobani Sibanda uthi kusebenzeka nzima uma bengekho ebulenjini.
Hayi, sibuhlungu kakhulu ngoba kusebenzeka nzima nje kumanje. Zonke izinto esizama ukuzi-accessa kuba nzima kakhulu, phela asazi ukuthi sizokwenze kanjani. Angazi ukuthi uhulumende naye uma ebona kunje wayengathathi nje istephu ukuthi at least basizame nje sike singene nathi emoyeni, ngoba kunzima njengamanje masikhulu.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Welcome Moyo uthi lilungelo lomuntu wonke ukuba sebulenjini.
Mbona ngani indaba le uhulumende kumele ethathe inyathelo ngokuphangisa, ngoba ilungile lomuntu wonke ukuthi kube lelokhu zene athole i-internet elonge selizweni elikhululekile enjengeZimbabwe le democracy. So sibona ngani uhulumende maye ngaphangisa nje ethathe inyathela alungise ongabe konakile kulokhuze ngaphe lokhuze emagesini.
Abenkampani yePowertel kobulawayo ibuzwa ngodubo olubhekane labantu lokufinyelela amagagasi obulembu, bathi kababoni kulungiseka ngaphandle kokuba kuqale kulungisiswe udubo lokusilela kwamandla kagetsi. Inkampani ebona ukugaywa kwamandla kagetsi ezweni eyezesa Holdings ikhuphe umbiko othi ilizwe lonke libhekane lokusilela kwamandla kagetsi kulandela ingozi yokudubuka kweminye yemitshina yayo egaya amandla kagetsi esitishini esikhulu esewange Power Station. Bachaze ukuba bayenza konke okusemandleni abo ukulungisisa lapho okube lomonakalo khona, njalo akula muntu othe walimala ngesikhathi kusitsha. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
What a Friday, in a maling komine wena. We baba, kun
Kuhlelo Woza Friday kuliviki silethulela ijaha elisakhulayo uNqobile Jojo odume ngegama lokuthi uDr. Love ecula ekobulawayo umdumo we-jazz fusion. Asizweni exoxa lo Ezra Jesus Sanda we-Studio 7.
Choose a drums.
Dr. Love uzalelwe eklinika emzini wenkulumane kobulawayo. Ngemva kokufela nguyise wasuka wahlala logogo wakhe emzini wePhumula East. Omunye wethanda umculo wejazz wagcina lawo sewuthanda waqala la ekuwucula.
In 2003, my brother used to play guitar. After one day, he gave me some of my names. Then in 2003, that's where I started music. Being me, I've been lalela. You want to open something whenever brother is doing something. In the lele kona apo, na kulela kubulawa yo. You want to kubulawa.
NJ ubungisela lokazi sakhe esingugogo wakhe onguye wombonisa indlela kwezomculo.
Ngikhule ngumuntu okhulela ogogo, umama lo. Umama wakhulisa iJazz kagogo. Lami bemanyithi mamfika lapha kwele Phumula East kobulawayo gogo ebeshaya iJazz, ebeshaya iMaskandi. So besilalela ngaleso sikhathi konke bekungokunye izinto okushaphe sikwenze. Ngathi hayi, lami senza yenza khona okokuthenjwa ngokuba ngugogo.
Abalandeli bakhe bambiza Dr. Love ngenxa yomculo wakhe omumethe ingoma zothando. Selamadlaleta athize awacindezelayo NJ.
Lama album amadlaleta amane ngadlalele kakhulu emsakazweni. Kulo Elders, kulo Love in the Pot, kulo River of Crowns, kulo Thando labantu. Lamadlalati bekhuluma ngezinto ezenzakalayo emphakathini. Angizwe ukucela kakhulu kiwo, kodwa izinto ezenzakala kakhulu emphakathini engabhala ngazo kulawo ma-album.
Dr. Love lo mlayezo wakhe kuzulu wonke omlaleleyo ngalesi sikhathi, njalo uthi ucela lixhumane laye.
Akule nto ivuya lula enhle, yonke into enhle ivuya nzima. Into engayitshela abantu ukuthi asiqhubeke ngisiphushe. Mina lingangithola ku-Facebook, ku-Instagram, u-Twitter, Dr. Love Nje. Ku-WhatsApp 0774781718. Ungalahli imbeleko ngokufela, isaga sesinto sisho njalo. Ungalahli imbeleko ngokufela.
Bayase Bulawayo
balutshwana basakhulayo abacula lo mdumo we-Afro Jazz Fusion. Kodwa unqobele Jojo uDr. Love NJ. Ungene kuwo kozwakala kumunye besilaye kuhlelo Woza Who's the Friday.
Mama we.
Mpelo enhle kini lonke, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Come on, to the tomb.
obheka ubuhle bayo mina ukwakho kwayo isizwe sikamsileka sisizwe sikamashobayo angaphe amakhosikazi eshaye yona imbululu sikhenile kobulawayo avulekile amasango basizi bahlekisa ngathi batifunele baze sihamba manga bathi thina vela sibamba na bayaqamba manga bathi thina nyeke sibakhohlwa
ubulawayo sizovuka ngokuthanda sami mina ngiyozwenya ngabo ngokuthanda sami sukulame ngokubambo lo emele kuwe ukolami iqalela kokuwe sifreshi 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 uma ubulawayo sifreshi 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 uma ubulawayo uma bukuma bukuma uma ubulawayo
Ngele ezinye zendaba ebesikhokhela umongameli Emmerson Mnangagwa uthi indlela yokwaba umuthi wekwenqabela iCOVID-19 wama-vaccines isicandiwe njalo uzakwazisa ngomvulo ozayo ukuthi uhlelo lwe-lockdown luyaqhubeka kumbe hatshi. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi libe lempelaviki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.